batho ba go tshirimwa tshine mari ya kanaka chaizvo kana uri murimari kutanga unowani kwa uchizo kwanisa kuitawo zvimwe zvakawanda wanda papurasi sako uchizotengawo kana equipment yaunozoda kushandisa nekugadzirisa zvimwe zvinhu nekuti ukatarisa ana chibaga avanyatsobhadhara asi pobvako ukairimo zvakanaka ukateedzerawo zvinodiwa aiwa unowanikwa uchiita se uchizokwanisa kutobudirirawo semurimi kunyanyanyaya mazuva ano muri kumuno munyika medu muri kunetsa kudai
semurimi wechikadzi tinokumbira kuti mutiudze zvamunosangana nazvo zvinokunetsa pakurima tobacco
tine zvakasiyana siyana zvatinosangana nazvo chionizvo kutanga mari yekurimisa iyi unowanikwa uchitambudzika nekuti mabhanga edu aya haasi kukwanisa kutipowo mari nekunetsa kuti tiitewo ikonomi unowanikwa muchizonzi munzi masecurity dzimwe nguva vamwe varima havana zvinhu izvozvo vanozowanikwa uchizotsvaga mari yako wega zvadaro unozoenda pakubiridza pai kana uchibiridza nemagetsi tiri kusangana nedambudziko revhesa vhesa haisi kunyatsotisapota panyaya yekurima sevarimi kunyanyanyanya tichida kubiridza dzimwe nguva unoona vanoita maload shedding nyange hazvo mazuva ano vanga vachiedza kusaita asi kwanga kutisukukanaya kunodonha mapole mapole akadonha vanotora kana vhiki chaira vasina kuya uzogadzira apa munenge maakutyora fodya maakupisa zvichireva kuti mumabhani muya moto hauchauya sesu tinoshandisa nemagetsi obva waita dambudziko rekuti fodya yako inogona kuora ndo inonzi loss manje inenge yakanyanya end hapana compensation yaunowana kwavari
ndinokumbira kuti mutiudze kuti mutengo wefodya wakamira sei mugore rino
panguva ino hatisati taakuziva hedu kuti fodya inenge yakamira sei kumaflows uko asi panyogona kutaura ndepegore rino rapera iro kuti aiwa ndakaitiwo zvakanaka zvangu seni semurimi wechikadzi ndakaitiwo zvakanaka ndikawanikwa ndichiwana ma$5.60 pekeji zvanga uri mutengo wemhando yepamusoro chaizvo ende pavanenge vachitarisa paye vachikuzopawo mutengo wakanaka unenge wagonawo kuisa fertilizer yako wagadzirira ivhu rako uchirima wonyatsoisawo makapo ako esaizi inodiwa monyatsoona kuti kana weed control inenge yakanaka kubiridzawo kwefodya kuitawo masakarasi anonzi masakarasi sakarin kubvisa zvinokura mumasaidi zvisazodya uremu hwefodya neuremu hwefodya zvese zvinhu zvavanotarisa pavanenge vachitenga fodya vanotarisa zvese izvozvo kuti uzowanikwa uchiwana mutengo wakanaka ende ndinoda kutaura ndichifara nekutenda mwari kuti gore rapera ndakadadisa chaizvo ndikawanikwa ndichiwana mutengo we$5.60 wanga usingawaniki fodya gore rapera yaitotengwa nemadhona chaiyo pane dzimwe mamaketi mamwe
kune here kwamuri kuenda kuona rubatsiro rwekurima fodya ramukuita
rubatsiro kuti tirime fodya rinoenderana kuti uri kupi kune macontract anopiwa vanhu chioniso kune makamba anogona kusarudza vanhu vovapa asi ini semudzimai zvangu ndakawanikwa ndichingoita ndega pakawanda pacho unosangana nemadzimai vanenge vachirima variko asi vanenge vane varume vavo vanowana rubetsero asi rubetsero kune isu madzimai anenge ari ega kashoma kuti wani unoona ti makuriro edu masociety edu aya zvinhu zvese zvaida kuitwa zvine varume mukati varume ndo vaitanga vatarisa asini chandinoda kutaura ndechekuti ukadzidzisa murume wadzidzisa in individual ukadzidzisa munhukadzi wadzidzisa nyika yese saka ndinokumbira kuti muyatinogara mumasociety vatange kutiterechedza madzimai kuti tiri vanhu vanogona vanhu vanogona kutorima fodya sezvandinoita inini kuti tiri kutorima tikutoenda kumaflows uchitonomira uchitopiwa mhando fodya yemhando mutengo wemhando yepamusoro ndinoda kupa muenzaniso chioniso wekuti ndakatengesa fodya ndakatengesa fodya varume vakauya kwandiri vakati murume wenyu ari kupi ndikati aio ndini ndiri pano ndiri ndetu kuratidza kuti varume vavaitofunga kuti pane murume ende zvinhu zviri mupfungwa dzedu nemakuriro atakaita kuti varume ndovanokwanisa kuita zvinhu izvi asi aiwa ndoda kupa kurudziro kumadzimai kuti madzimai tinogona kuzviita zvinhu izvi tinogona kurima fodya iyi tigoenda kumaketi tigotengesa tigogona asi tinoda kuti tiite maorganization edu emasupport systems ekuti tinobetserana tichimira pamwe chete semadzimai kuti tichengetedze mhuri dzedu tichengetedze nyika yedu ikonomi yedu ikureo tiwe vakadzi vanenge vachicontributa towards the economy.
Pane zvamunofunga here kuti hurumende weZimbabwe inogona kubatsirai panyaya dzekurima fodya?
Hongu, ndinofunga kuti hurumende yedu inofanirwa kumbofamba mumapurazi zvakanaka. Vanyatsoona kuti varimi vari kurima fodya ndivanani, nekuti vanhu vanoenda pamberi chaizvo varume. Vene vachitozvitarisawo ndinoziva kuti kune mamwe mapokapoka ariko ndofunga anomboenda, asi haanyatsowane rubatsiro rwatinoda. Unotozoonekwa kuti kana uchida rubetsero matotsvaga zvinofiririka chaizvo chonicho, kuti unotozoona kuti vakutotsvaga vanhu vechirume kuti vakumiririrei kumberi. Mukaenda muri mega vakadzi havaone kunge muri sirias, vanofunga kuti kurima uku ndekwevarume chete. Asi aiwa, veno hurumende yedu ikanyatsocherechedza yotora manumbers ari correct, vachifamba vanzwisisa kuti pamapurazi aya pari kurima afodya ndiani ari kurima chaizvo chaizvo. Vakawana those statistics zvichatibetsera, vobva vaziva kuti oh, kune madzimai akadai. Ndinoziva kuti kune madzimai akawanda anorima fodya, asi pakupedzisira fodya iyi vanotozotuma kana vana vavo vakomana kuti vamire. Nazviona. Saka vene vakaita research, a proper research chaiko, vanyatsofambe vachinzwisisa kuti panorima fodya apa ndiani ari kurima chaizvo chaizvo, ndiani ari kurima. Nekuti ndoziva kuti kune shirikadzi, kune masingle mothers, kune madivorcees vakamira vega, asi unoonekwa vachizoregedza kuita fodya yacho, nekuti imaketi yevarume, iarea yevarume fodya chaizvo chaizvo. Vakadzi vashoma vanozviita, asi vanoonekwa vachinzi kakawanda kacho inotoda kuva nemunhu uchirume akamira pasaidi pako.